fi tell.
Wherever you are, I've been thinking about you, Papa. Kwa muri Baba, zorora izvakanaka. Tomimba tichaonana, daida muone vanguvana. Kwa muri Mama, zorora izvakanaka. Tomimba tichaonana, daida muone vanguvana. Shua doyenda ndapota vana musanetsane musazo tarisira hama kana ndaenda chakudai apana musazo tarisira hama kana ndaenda chakudai apana.